Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vanotambira danho ratorwa nezimuseki rekuwedzera mazuva asi vanoti vana vari kunyora bvunzo vanofanirwawo kuwedzerwa mazuva ekugadzirira kunyora bvunzo.
Kuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vanyorese kuti vanoda kuzonyora bvunzo dzanovhemba tinokutambira nemaoko ese. Tichiti kunofanira kuwedzerwa zvakare nekuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vawane gadziriro yakakwana vaine nguva nevarayiridzi vavo vachidzidziswa sezvo zvikoro zvanga zvambomiswa kumashure, uye varayiridzi vacho vanozovabatsira kuita gadziriro idzi vakwanise kunge vawana mihoro inokwana inoita kuti vaite basa ravo nemazviro kwazvo.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vati kuwedzerwa kwemazuva ekubhadhara mari dzebvunzo kwakanaka, asi kana vabereki vasina mari hapana zvazvinoreva.
Chiripo ndechekuti hongu zimuseki inogona kuti maexams madheta achinjwa, asi kachikuru chiri papa ndechekuti vabereki vakawanda macivil servants nematicha even vakanzi vana vanofanira kubhadhara exam kusvika musi wekunyora havana kwekutora mari iyi, nekuti mari dzerenda havana, mari kubhadharira vana vezvikoro havana. Saka ingori extension hayo hongu yekuti vangu nakufara kuti tinotambopuwa mukana, asi vakawanda vachatadza kunonyora even paitwa extension nekuti vafanira kuti
vamajongwe vati chimwe chinofanirwa kuongororwa ndechekuti vana vari kuwedzerwa mazuva ekuti vabhadhare havana kugadzirira zvakakwana kunyora bvunzo idzi. Vatiwo vadzidzi vakawanda zvikuru vekumaruwa vanofanirwa kubhadharirwa mari dzebvunzo nehurumende.
Vana ivo vari kubhadharirwa maexam fee havana kuverenga, saka nyaya dzese idzi nyaya dzofanira kugarirwa pasi zvoonekwa kuti chii chaivo zviri kuitira, nekuti vanhu vakawanda vekumaruzevha havatogoni kubhadhara mari idzi. Dai staplus yekutaurwa navamuturi Ncubeyo vatombobvunza kuti nhai vana vari kumaruzevha vari kumapurazi vasina kubhadhara exam fee ndevahurumende yavabhadharira fees, ndoona zvitori zvinhu zvine musoro pane kuti varambo vachikoti taekitenda zvavafanira kuramba kutidedzera pasi kuti vanoenda bhuruwayo vanoenda bhuruwayo. Vanhu vakamira pasaidi vakabata mabhegi hapana anokwira, nyange kati munokwirira bhazi kunotonha hapana anokwira nekuti mari yacho haitoripo.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaCisiso Ndlovu vatiwo vanofarira kuwedzerwa kwemazuva ekuti vanhu vanyorese.
During the March period as we closed down there was a lot of confusion in halibaloo which affected the smooth registration and it could have disadvantaged some of the students.
Patakavhara panga paine nyonganyonga yakatadzisa vamwe vana kubhadhara mari dzebvunzo nekudaro kuwedzerwa mazuva kwanakira vamwe vana.
Kuwedzerwa kwemazuva uku kwafadzawo mumwe mubereki vaTimothy Maganga avo vainge vatadza kubhadhara mari yebvunzo yevana vavo mapatya panguva yakavharwa mukana wekubhadhara. Zimuseki kuburikidza nemukuru wayo vaLazarus Nembeware yakazivisa mugwaro rakaburitswa nemuvhuro kuti mazuva ekubhadhara mari dzebvunzo awedzerwa kusvika musi wa2 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.